Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare nhasi uri musi wechipiri ndira 1 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Zuva regoredzva, ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hapana zvavati vawirirana nehurumende nokudaro havasati vadzokera kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma mugore ra2019. Sangano reTraffic Safety Council rinoti tsaona dzemumigwagwa dziri kukonzerwa nevatyairi vedzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, ZHDA, rinoti nengo dzaro hadzisi kuzodzokera kubasa, kusvika hurumende yatenderana naro pazvinhu zvavanoda kuona zvichiitwa kwavari nemuzvipatara. Mutungamiri wesangano iri, Dr. Elias Muzoremba, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave nenguva richiudza hurumende zvarinoda, asi zvinovakatyamadza ndezvekuti kusvika pari zvino hurumende haina kumbota zvainokwanisa kuita ndezvipi kunze kwekungotsika madziro nekuda kuchichidzira vana chiremba. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Muzoremba kuti tinzwisise mamiriro akaita nyaya iyi.
Takapedzisira kusangana neside rehurumende zuvara nezuro musi wa31 December 2018. Tine meeting yatakaita concerning maissues akaraiswa nemachiremba. Meeting yatakaita iyi yanga iri government neinonzi Youth Apex, inoreva kuti pana representative wevanhu vese vanoshanda under ministry yezveutano.
Pane zvamuri kuda imimi sana chiremba, pane zviri kutambirwa here nehurumende? Pane zvavari kuofawo here kwamuri?
Pane zvimwe zvatingati zvakagadziriswa, though tichiri takamirira atingati maspecifics kana finer detail. Pane zvimwe zvakagadziriswa, but nyaya hombe yacho hatisina kuwirirana iri panyaya yemari apa. Ndopatakasadza kuwirirana, ndopakamisa zvinhu zvese. So our argument was at least give us part payment in United States dollars. Hatisina kudimanda kubhadharwa neforex.
Tiri kunzwa kuti pane kuwirirana kwamaita. Mungati taurirawo kuti ndezvipi zvamawirirana?
Pane picture yatingati yanga ichitenderera pasocial media, paTwitter, taura kuti vanachiremba vawirirana kuti vakupiwa 60% yemari yavo iri kumaUSD. Hachisi chokwadi, that's not true.
Zvino nai Dr. Muzoremba, varwere vodini imi nehurumende muri pakati pokukakavadzana kudai?
I think hurumende yedu inofanira kuita something. We need to do something because isusu tiri kuvati, all right, what's your offer? What are you saying to the worker? Kuti worker ari tanoda kuzoka kubasa, but eventually munhu achangoita incapacitated handichatokwanisa kuya kuwaza kwacho because mari yangu haichakwani. What are you offering for the worker? Imimi, all right, ini sine zvatataura kuti isi tachida zvakati, what are you offering? So far hapana offer yati yaitwa. Kunzi isusu tine chakati, zvirungonzi hatina. Saka manje kana zvakadaro munoona kuti panonetsa toshandawo sei.
Saka tichitaura kudari hapana chatinofanira kutarisira.
From meeting yacho yatakaita nezuro, my last words vanga vakati they are going back, kune vakuru vavo vanotaurawo navo, then they will come back to us kuti ndezvipi zvingaita. Saka we are just waiting for them ipapo.
Asi imimi hamusi kudzokera kumabasa?
Izvezvi hatisatanga kudzokera kumabasa.
Avo vanga vari mutauriri uye vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Elias Muzoremba, vachitaura vari parunare vari kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Nyangwe hazvo hurumende yakabvumidza vanhu kuti vatenge zvinhu kubva kuSouth Africa, kuBotswana, Mozambique, Zambia nedzimwe nyika, ichiti zvichapa kuti mutengo wezvinhu munyika iderere. Zvinhu zvinenge zvave kutowedzera mitengo zvimwe nezvikamu mazana mashanu kubva muzana, zvapa kuti vanhu vaomerwe neupenyu zvakanyanya. Sangano reZCTU rinoti kuti zvinhu zvinakire vashandi vave kutoda kuwedzerwa mari inodarika zvikamu mazana matanhatu kubva muzana. Zvinhu zvekudya, michovha, mari dzechikoro dzevana nezvimwe zvawedzerwa mutengo zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Research Development Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwe maonero avo.
Zviri pachena kuti zvoratidza kuti mari yacho inoshandiswa kutenga, nokuti mukati mazarura kuti vanhu vatenge, hazvirevo kuti mari yacho inodiwa kuti mutenge nayo yokunze kwenyika iripo. Saka sekuzova kwenyu, nguva ino inguva inodiwa zvinhu zvakanyanyisisa, nokuti ndiyo nguva yeKrisimusi neNew Year. Saka kune vanhu vakawanda vanenge vachibvawo dzimwe nyika, nemuno macho muZimbabwe vanhu vanenge vachifara vachidya. Saka naizvozvo ipeak demand, panenge paine dhimandi, vanhu vachitenga zvinhu zvakanyanya zvepamusoro, mhando yepamusoro. Zvochireva kuti wezvitoro vanga vachida kuti vange vatenge zvinhu zvavo zvinge zvirimo mumazvitoro imomo. Saka vanhu vanga vachimhanyidzana kutsvaga mari yokunze kwenyika yacho isipo. Saka ndozvinoreva kuti mitengo iri kukwira zvichiratidza kuti kuri kutengwa mari iyi. Mari iyi iri kutokwira mitengo, iri kutodhura. Saka naizvozvo zvinhu zvinotengwa nemari yokunze kwenyika izvozvo zvinobva zvadhurawo naizvozvo.
Pane chinga chinje here gore rino?
Gore rino rakati ome, raita manyama amire nerongo. Nokuti sokuzova kwenyu, takatoudzwa kunzi tingango daro tine nzara, mvura ishoma. Tiri muna December asi mvura haizi kunaya. Saka naizvozvo zvinotoreva kuti mvura ikasanaya, izvo zvirimwa zvichibatsira chaizvo kuunza mari, zvichiunza mari inosvika 30% yemari inoshandiswa munyika. Zvinochireva kuti zvinhu zvinenge zvatiomesesei. Zvakare hurumende zvikwereti zvayo, budget deficit, yanga yasumuka chose kupfuura $9.5 billion. Saka naizvozvo inofanira kunge ichigadzirwa mari inofanira kutowanikwa iyoyo yokunzi ivhare gomba iroro. Zvouya zvakare kuti hurumende yakavimbisa Minister of Finance kuti vachatanga kubhadhara mari dzokunze zvikwereti maarias anokwana $2.4 billion kuWorld Bank neAfrica Development Bank European Investment Bank. Saka zvichireva izvo kuti pachave nekusungwa kwemabhande, zvakataurwa naMinister of Finance kuti vari kutarisa kuti vanhu vachange vachisunga mabhande. Saka saizvozvo zvinoreva kuti tiri panguva yakaoma, nguva yekusunga mabhande yakanzi naMinister of Finance e-austerity.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Research Development Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano re Traffic Safety Council rinoti kuwanda kwetsaona mumigwagwa munyika kuri kukonzerwa nevatyairi kudarika zvimwe zvikonzero. Sangano iri rinoti kunyangwe hazvo migwagwa yakashata uye vanhu vachifamba nemotokari dzakasakara, chinoda kugadziriswa hunhu hwevatyairi. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nemapurisa nezuro pamusoro petsaona dzakaitika mumigwagwa gore rino pazororo rekisimusi kusvika nezuro. Mapurisa akati kwafa vanhu zana negumi nemumwe chete uye vamwe mazana matanhatu nemakumi matatu nemana vakakuvara mutsaona idzi. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati vachazivisa mangwana kana paine dzimwe tsaona itsva dzaitika kusvika pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano reTraffic Safety Council vatafadzwa chinoda kuti tinzwe zvizhinji.
Imi sestudio munofana kungotendewawo nehanya, nokuti mukaona rufu gwaitika vanhu vakauya vachibata mavoko ihanya, asi ngatichionai kuti aita kuti munhu ase chii. Zvandiri kuona mukoma ivha ndezvekuti pane munhu womukati, munhu womukati madhiraivha, taimbotaura tichiti human error. Izvo hatichaiti zvokuti human error, notikati human error ndiyo iri kukonzeresa. Zvoita sekuti nemiro muri kustudio kukaona mukoma ivhanzi munenge muri munyaya yacho, munhu akonzeresa ndidhiraivha error. Saka taakuti isu dhiraivha error yanyanya kukonzeresa, nokuti vanhu vangova nekuya kunonzi njake njake kutwa kwepenzi pamigwagwa yedu muno muZimbabwe.
Zvino zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe iye munhu womukati wacho yanzwisise zvinoda kunzi zvigadziriswe?
Chokutanga mukoma ivha ndechekuti I think tinofanira kuti patiri kushushukidza kutraina munhu anonzi dhiraivha, process yetraining yadhiraivha iye zvino zvianga ichingova pachirungu largely psychomotor. Kungoti munhu angotora haiwe kodzi yototi ndakutoziva ndakutoinda ndakutonaune mota. Kwane inonzi cognitive neaffective domain pakukura kwomunhu. So the cognitive neaffective domain hazvizi kugadziriswa pana dhiraivha. Saka training yadhiraivha inofanira kuitwa rethink.
Iyo kampeni yamaa muchiitai muchiedza kurwisana nekuti vatyairi vanzwisise zvinodiwa mumugwagwa, yasvika zvakadii kuvatyairi muchitarisa kubva kumakore kumashure kusvika pari nhasi?
Kusvika chaiko chaiko mukoma ivhanzi yasvika. Mukavabvunza kana vanhu vakateerera izvi zvistudio vanoziva kuti Traffic Safety Council maeducational. Ndoda kuti muunderline because I have spoken educational in capital letters. Educational roadblocks ari 20 ari nyika yose yeZimbabwe. Patinovamisa tichikuri kumutyairi itaiwo zvakanaka. Imi vatyairwi taurirai mutyairi akuitire zvakanaka, afamba zvakanaka zvingambobviri.
Ava vanga vari mutauriri wesangano reTraffic Safety Council vatafadzwa chinoda vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica kwasvika muzuva regumi nerimwe nhasi panguva iyo nhengo dzedare reparamende nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasiri kuwirirana padanho ravaTrump rekuti vapiwe mari yekuti vavake mudhuri pamuganhu weMexico neAmerica. Nhengo dzebato reDemocratic Party dzinoti padziri kutora masimba nemusi weChina svondo rino dziri kuronga kupasisa mutemo kuitira kuti pavhurwe chidimbu chehurumende zvichitevera kuvharwa kwayo musi wa22 zvita. Vakuru vakuru vemuUkraine vari kuyambira kuti Russia inogona kunge iri kuronga kuwedzera kunetsana kwayo neUkraine pamwe nekuda kurwisa Crimea. Vakuru ava vari kushorawo vari kutsigirwa neRussia muUkraine mudunhu reDonetsk vachiti vakatyora chibvumirano chekumisa kurwisana. Vagari vekumaruwa ekuzimunya mudunhu reManicaland vanoti havaoni chiedza mugore idzva ra2019 sezvo zvinhu zvanga zvisina kuvamirira zvakanaka mugore ra2018. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vagari venzvimbo yezimunya vanoti zvinetswa zvavo zvimwe zvacho zvinoda kuti pave neshanduko yeutungamiriri hwenyika sezvo utungamiriri uhwu huri kukundikana kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mumwe wevanhu ava vaNicholas Chinyanga vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvekugadzirisa motokari asi hapana chiri kuvafambira muupenyu sezvo zvinhu zviri kukwira mutengo zuva nezuva. Mumwe mugari wekudora pindo waMaimo Blessing Mutsveta vanochema nenyaya yekunyimwa zvekudya nembeu izvo zvinenge zvichigoverwa kumaruwa. Amai ava vanoti kune nzara yakatarisana nenyika mwaka uno sezvo mvura isiri kunaya nemazvo izvo zvichapa matambudziko akaomarara gore rino.
Zvetinazvo especially isiso nekumaruzevha zvakadai isiso nekudora kudai ngezvekuti mvura tarisai mone zvakaita mbeu dzedu mukoma mvura haisi kunaya apa ndopa tinenge takatotarisirawo kuti pamwe dai mvura yanaya tawana kurima tiwane chikafu. Zvimwe zvanyanya kutishungurudza inyaya yemaprices. Maprices ari kukwira, hatina source of income kuno kumusha. Source of income yacho yekuti zvirimwa zvedu zvatsva. Zvimaprices okwira totenga nei chikafu? Munhu anongoya ochaja price yanoda nemumashopu ukamuti wode zvinhu zvakwira ano kutaura kuti hakusi kuda kwavo. Vana vedu vekuti tichitarisira kuti vana pamudai vawanawo picha uviri mabasa acho hakuna.
Mumwe mugari wekurowa vaMaxomute vanoti chiri kunyanya kuvarwadza kusawanikwa kwemabasa neurombo huri kuwanda muvanhu. VaMute vanoti mitengo yezvinhu inofanirwa kudzikiswa kuitira kuti vanoshaya vasawamirwe neupenyu.
Takarwadziwa bhozi mukuru wedu wenyika haana kumboita look into basic commodities bhozi akango kwira hazvina vakatarisa vazhinji vatisikwana mavata pabasa zvo tiri kutotambura nekutona chikafu chemabasic commodities acho kuti tirarame mudzimba ende tarisiro yedu yegore riri kuuya iri ratotarisana naro mangwana hatoda kuti vaone nezve vanhu vasingashandi kuti voita sei bhozi vatakaomerwa.
VaPetros Maoneke vanowana mari nekusona shangu. VaMaoneke vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinovhiringa upenyu hwavanhu vanogara kumaruwa zvinofanirwa kugadziriswa. VaMaoneke vanoti makiriniki nezvipatara zvinofanirwa kunge zviine mishonga uye mari ichiwanikwa nyore kumabhanga. Vanotiwo makambani akavharwa anofanirwa kuvhurwa kuitira kuti vanhu vawane mabasa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani akawanda munyika. Hurumende yevaEmerson Mnangagwa inoti iri kukwezva vekunze kuti vazotanga mabhizinesi muZimbabwe asi vekunze vari kuda kutanga vaona kuzvipira kuzere kuhurumende zvikuru munyaya dzezvekuremekedza kwemitemo. Ndakamirira Studio 7 kuzimunya Mutare South, Dini Loida Moyo.
Ve vemabhizinesi nevanhuwo zvavo vanoti gore rino rinoda kuti vanhu vasunge dzisimbe sezvo pasina tarisiro yekunaka kwezvinhu munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vemabhizinesi vanoti zvinhu zvakaita semutengo wemari, kushaikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwezvinhu zvichaita kuti zvinhu zvirambe zvakaoma munyika. VaBenson Tower vanoita basa rekutakura vanhu kubva mumarukisheni mavanogara vachienda kumabasa. VaTower vanoti hapana chichashanduka, vachiti kushanduka ndiko mazuva ari pakarenda.
Ha 2019 hapana zvakangofanana. No change. Iche is change yepakarenda chete. Change yemunyika muno?
Zero.
VaTower vanoti vari panguva yakaoma nekuda kwekushaikwa kwemafuta edzimotokari.
Haisitori panguva yakaoma. Zvorarama sei pa petrol kuira haiswanika. Tinga imbote tega, we don't have the capacity. Vaka imbota ma individuals futi pamwe vadhorisa. So inonzi catch 22 situation yati.
Amai Felistas Madzimba Muto, avanoita basa rekunotenga zvinhu kunze kwenyika vachitengesa munyika, vanoti dambudziko remari rikasagadziriswa hapana chinoshanduka.
Goro rakapera chachakanyaonya kuoma inyaya yemari yemura muZimbabwe. Nekuti ushanda mari yachona, kana washanda kuti uitore kubhengi yange chinetsa. Saka zvinhu zvatiri kutarisira kuti patapinda mugore ra2019 zvinge zvive zvagadzirisika.
Amai Madzimba Muto vanoti kuti vakunde gore rino mvura inofanirwa kunaya zvakanaka kuitira kuti varimi vawane mari kuzvirimwa zvakaita sefodya nechibage.
Tiri kutarisira kuti Mwari vakatirangarira mvura ikanaya. Vanhu vakawana fodya vakarima chibage, tinokunda. Ndo zvinhu zvatakutotarisira because ndo panowana vanhu mari ipapo.
VaMoses Ngwenya vanoti zvinhu hazvisi kushanduka kubva pagore rapfuura, vachiti vari kuenderera mberi nekuomerwa neupenyu.
Hapana chati chachinjaka kubva last year yachonanhu, asi tichirungoona zvakangooma chete. Saka picture yacho hatisati tatomboi neoutlook kuda, asi dai yanga yawanika zvanzu iri nani. Hapana zviri kusikidza. Saka tirungoti tiri kungokondinya nematambudziko egore ratabva. Kungovavarira zvandiri kuita izvozvizvi kuti zvirambe zvichingoramba zvichiita zviri nani. Otherwise zvakasaita zviri nani ndinenge ndanyura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoshanda neOld Mutual muchinoyi vaEdmore Mazarure vanoti hapana shanduko hombe ingatarisirwe nevanhu sezvo hurumende isina tarisiro yekugadzirisa nyaya yemari, zvikuru sei kuenzaniswa kwebond note nemari yekuAmerica.
Kuti ndakagore ivhendi bauri musi wa1 2021. Saka inini musakumidzezivhu pane miracle inoitika pakuti pamai friends mukasitaka nezvipisi. Nezviri kuona ma2 tire price ma. Kana ukaenda kuana famasop unotoona kwakaanzi $1 $2.50.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti nyaya yemitemo yezveupfumi inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munoitirwa mabhizimisi muve makanaka, kusanganisira mari dzemitero pamwe nekuwana mari kumabhanga. Asi mumashoko avo ekupera kwegore, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vanofanirwa kusunga dzisimbe muna 2019 sezvo kuuya kweshanduko kuine marwadzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri pazuva regore idzva kudai.
Manero akanaka kuStudio 7, masera sei vashamarere meSMS Studio 7. Ndoda kutenda Mwari vatisipa muzuva ranhasi. Ndoda kukwadzisa hama dzangu dzinotevera. Ndoda kukwadzisa mama vangu, amai Chamu kumanyuki demu kumwenezi. Ndoda kukwadzisa mudzimai wangu Chipopakai pamwe nechiwana changu Juli, tidai Mwari vavaropafadza vapinda mugore idzva rakanaka ndisingakanganwi zvakare hanzvanzi yangu Agnes kana kuti mai Lawrence ndomoresa munin'ina wangu George nemhuri yese kwamanyuchi ndinoimoresa ndichiti mupinde mugore idzva rakanaka. Tinotenda Mwari.
Makadi kuStudio 7 kuAmerica uko. Tinoshuvira wekwamukatsa wese gore dzvarakanaka. kwese zvaonewa ari kunze kwenyika nairutendo apo paushoyo kunzapo niwana vari kumusha kunyanga kuhwesa uko kwese ndinovashora gore dzvarakanaka nemiwo pastudio 7 uko mose ndinokumhoresai chikushuvirai gore dzvarakanaka ini ndiri kwamutare zvangu ndichibva kumozambique uko ndatenda
ini zita ndinonzi Babson Shanyurai ndobva kwachirumhanzu murani rekwamanjengwa kwamhende ndoda kukwasisa mudzimai wangu Felicitas Makopa akaenda kumusha nguva yezororo ini ndiri kuno kusouth africa kupretoria kujoburg ndotori pabasa ndozokwazisa vana vangu Lucia Shanyurai natinotenda ndozokwazisa mai vangu Lucia Jakwa baba vangu Onias Shanyurai vari kuDurban Mine kuBulawayo.
Ndinoitwa Shepherd Tawana Nyasha Nyazombe from Nyazura. Ndoda kukwazisa vatero Studio 7 wese weiria ine kunyazura kuno kuruwati extension pamwe chete nekwaZuze.
Tinokwazisai vateereri vedu vestudio 7 tinoti makorokoto nekupinda mugore idzva. Ini ndini wenyu Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chelive talk nenguva dza8 pm. Nhasi tiri kukurukura nyaya yegore idzva ra2019. Tiri kuda kunzwa kubva kumunhu wese pamusoro pezvamakatarisira kuita gore rino. Ngatisanganei na8 pm. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba inoti +1 202 465 0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kutigokufonerai.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Paika nzwisa ka Leonard Jakata kanonzi tarisiro gore richitanga kudai. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hapana zvavati vawirirana nehurumende nekudaro havasati vadzokera kumabasa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma mugore ra2019. Sangano Red Traffic Safety Council rinoti tsaona dzemumigwagwa dziri kukonzerwa zvakanyanya nevatyairi vedzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Ezeninga ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.